manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 20/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura vachizvirova dundundu vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga rakaoma vane zvakawanda zvavakwanisa kuitira nyika yavo. Mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana kwete nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima, vakati nhengo dzedare Politburo ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzeCentral Committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. VaZiyambi Ziyambi ndivo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndivo vachange vachitungamira sarudzo kuBulawayo. Harare neBulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikamu chevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vashara vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti ZANU-PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona ZANU-PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka, saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti toda kudzosera utungamiriri wakaita kuti guta ringe riri zvariri, toda kuudzorera zvakare, kutiona neHarare ichiita Sunshine City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vabima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbo vagurukota revasori vaOwen Mudhancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo dzichaitwa kuKwekwe Central. ZANU-PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South neMwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuro nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti chakunda musarudzo dzemabyelection, vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika ndechekuti marodzi ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti urombo ndo hwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kupotaisa kuti vana vangawana chekudya here, mari mumabhengi, kurapwa muzvipatara. Saka zvemarodzi nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazo vanhu kune kuri kumbera asi vanhu vanongoita kuti zvinotova batsira ipapo ipapo.
Mune mwonyaya muimbe ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makuma nomwe nemasere. Izvi zvaziviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook. VaManatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s. Mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira Chipo Chirorwa, Nyoka Yendara, Tsuro, Mwana Waenda, Vaparidzi Vawanda naChivaraidze. VaManatsa vakaimbawo makepekepe Ishai Samfaro. Vakashandawo nevamwe vaimbi vave nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi, James Chimombe naTinei Chikupo. Hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe sezvo huwandu hwevanhu vari kurwara nekufa nechirwere cheCovid-19 waderera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava Mushare Rudo Magwanyata, avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana Shamwa Yemwanasikana, vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 tiine kushungurudzika nekutya zvekare nekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo, vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira.
Muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande.
Kuvharwa kwakaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari. I mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda reCovid-19 hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo.
Kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinewo zvazvinokanganisa. Kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro tinenge tichiti pati kuita matano iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi.
Amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda reCovid-19. Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi.
Tikatisisu hatizivi kuti denda iri chapera zvarini, toramba zvekare tichivana ngavasadzidzi kana denda ririko. Nyika inobudirira sei? Nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kuchienderera mberi. Dzidzo inoita kuti nyika ibudirire, nharaunda dzibudirire, uye vana vachone vange vachibudirira zvekare.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachiteedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu vatinu maonero edu kamaonero aPresident hatingambofu takambotaura zvinoenda against zvataurwa naPresident.
Asi mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevavairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zveutano rinoti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5276. vanhu mazana mana negumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiye vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 227,552. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 4,220,834. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 3,249,415. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana sezvakataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. VaChiwenga vanova zvegurukota rezveutano vakati hurumende ichaona kuti zvikoro zvovhurwa here mukutanga kwakukadzi zvichienderana nekupararira kunenge kuchiita chirwere ichi. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vamwe vanasikana vave kubatira pamuviri nekusaenda kuchikoro uye huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 waderera zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomba.
Isu tiri kufara chaizvo kuti tadzidza zvidzidzo zvakati wandei maererano newave 1, wave 2, wave 3 dzatakapinda muna idzizvozvi. Pane nhasi taamuwave 4. Taakutane tinoti experience takunyatsoziva chii chinoda kuitika. Patakanga tichitanga kuvhura zvikoro mwedzi yakapfuura iyo tisati tapinda muOmicron, takamhanya-mhanya tichiisa yanonzi mastandard operating procedures, maguidelines akanyatsosimbarara arimo. Tinonyatsoziva kuti tikavhura chikoro tikabata vana vechikoro vaine COVID-19 vanoita sei, zvinoita sei, sekuziva kwamunoita imi pane zvino. Although zvikoro zvisina kuvhurwa asi takatovhura kuti waya vanga vachinyora mazamanishoni wauye wanyore mazamanishoni.
Sei makatora danho iri?
Nekuti tanga tine confidence yekuti maoperating procedures edu zvese zvakamira zvakanaka. Saka wakatoita wese washomu, pane washoma shoma wakabatwa necovid hawana kudzingwa kuchikoro, wakanyatsokupihwa mukana wekuti wanyore wachitedza maguidelines edu muisolation zvese izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kumhanya nazvo senyika yeZimbabwe kuti haama kuimplementa maguidelines edu kunge kuchinyatsokutsinirwa zvakakwana. Saka tine confidence yekuti kapatinozovhura tinenge tiri redi, takatongogadzira, tinoramba tichingosimbarara neizvozvo.
Asika vamwe vabereki vari kuti zviri kutinonokei zvekuvhurwa kwezvikoro, chii chiri kupa kuti zvinonoke?
Chikuru chiri kuita kuti tinonokei ndechekuti mazuva mapfuura aya takapinda mufestive season, nhamba dzeOmicron manew cases anga akati wandei zvekuti tanga tisingadoka kuti kana potiine maguidelines edu tongovhura nekuti tine maguidelines. Tanga tinoda kutiwo nhamba dzacho dzipoti dzikei. Pane zvinhu sekuona kwamiri kuti haa dziri kudzika zvakanaka chaizvo, zvichireva kuti tinenge taakuzotarisana kuti tichazovhurawo zvikoro manje manje, asi pane zvinhu tichakambovhara zvedu.
Kuchikoro zvinogona kuita kuti panoitwa maoperating procedures amuri kutaura, asi vana pavanombozobuda muchikoro vamwe vanenge vasingadi kupfeka mamaski vachiita nyaya vachididi, mungade kuti kudii kune vanozodarawo?
Ndosaka tanga tiri kuti so ngatimbotimirei kuitira kuti manew cases ari mumacommunities munowa imo mwavakubuda vachifamba vasina kupfeka mamaski, kana zvo vachifanirwa kupfeka mamaski. Tinenge tichida kuti nhamba idzodzi dzimboti dzikei. Ndosaka ndati hapa nezvino patakapinda festive season tikaona nhamba dzakaramba dzakakwira, takati ngatimbotimirei nhamba idzodzo dzidziki. Asi tiri kuramba tichingokurudzira kwete vana vechikoro chete nemacommunities vese kuti iwewo kana muri muchifamba panze apa pfekai mamaski enyu.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. vatungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazvirova dundundu nezuro vachiti kunyanga hazvo gore ravo rekutanga vari muofisi ranga rine zvimhingampinyu zvakawanda pane budiriro dzakawanda dzavakakwanisa kuita.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamirioni matanhatu, zvinova zvinhu sezvamboitika munhoroondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana izvo zvisati zvamboitikawo munhoroondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vakatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine vachiti America nemadzisavira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zveyakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19 vari pamuzinda wavo weWhite House, vaBiden vakazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa. Vakati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu veruzhinji.
Vakataura nyaya hombe dzino sanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataura zvepamusoro pomutemo wokukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvika papi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho chavakaita zvekare zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipwa mahara, mamask anenge achipwa mahara, emhando dzapamusorosoro mamask acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro iri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyo iyo yavazovhunzwa vapedza kutaura vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana vachibudirana pachena kuti kana Russia ikaita zvechisimba zvekupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zviva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oil kana petrol kana diesel vayavaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo.
Mataura nyaya yeupfumi, pane chavataura here pamusoro pemaniriro akaita zvinhu muAmerica?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose, nokuti nyika ya America nitimu onyika vataura zekare hivu kuti tiri kuona kuvengwa kunoita ufumi wa America nenyaya chando chiri kudona chichi adza kuti ndege dzisumuke dzine kwadzinoenda motikari dzidhirivhara vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muamerica rokushayikwa kwavashandi
avanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevor University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio natanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukotaro zvekunze kweAmerica vaAnton Blinken vari muBerlin kuGermany uko vari kupangana mazano nemadzisawira eAmerica pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pamugano weRussia neUkraine mugadziriro yavo yekuita hurukuro negurukotaro zvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Asi nhasi vaBlinken vari kusangana negurukotaro zvekunze kweGermany Annalena Baerbock, gurukotaro zvekunze kweFrance Jean-Yves Le Drian uye gurukota reMiddle East neNorth Africa James Cleverly vasati vataura kune veruzhinji kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muUkraine. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana navaLavrov muGeneva mangwana. Maputisa emupakistan anoti bhambo hombe raputika nhasi muguta reLahore iro ranga rakateyiwa pamudhudhudhu panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Bhambo iri rinonzi rauraya vanhu vaviri ndokukuvadza vanhu makumi maviri. Vatori vemuzisi alaini rinotungamirwa navanelson chamisa riri kutarisirwa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana dzakashaya idzo dzichaitwa musi wa26 kurume. Bato iri riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance. Rimwe zvakare bato rine muzinda waro mugweru rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwe chete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission richipa zita raro. Ukuwo ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro. Asi izvi zvaunza maonero akasiyana-siyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti vachamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDCT zvinozoitika zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, pamwe naDr Uraya Izembe vanove mutungamiri webato reDemocratic Party, avo vanoti vachamisa havafanirwi kuchinja zita musarudzo dzemabielection dziri kuuya asi vanozofanira kuchinja muna 2023. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Dai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine makots anotonga zvinenduramo. Vachamisa vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukota vanokwanisa kuhwina kuti ndiwo mutungamiri veMDC Alliance. Asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Moke Tsvangirai House, zvinotionesa kuti havana mukana kubudirira kana vakada kuramba vachirwisana navora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance. VaMonzora zviri kuitawo sekuti vari pokuti vakonzere yatingati confusion nekuti vakatanga vari kuti tive MDCT vachiita recall my member of parliament MDC Alliance, asi kuzvinova kuti ivo vacho vaMonzora vari kuMDC Alliance. Saka makosa vaifanira vanga vakazviugadzirisa zvinhu kare kare, vaziva kuti MDCT ndeipi, MDC Alliance ndeipi. Saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega pekuti masupporters avo havavhiringidzwi kana vakapinda ballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi, MDCT ndeipi.
Regai tibvuye kuna Dr Zembe, munoti nekurudzire vamwe kuti dai vachinja zita veMDC Alliance kutanga izvo zvisarudzo zvemabielections.
Mabielections aya ini fungwa dzangu ndedzokuti
chiri muchijao che 2018 kuenda ku 2023 5 years idzodzo vachamisa vakamira nepoka rinonzi MDC Alliance ndofunga kuti pamabyelection vanofanira kungomira nairoro boka iroro ndezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro ndedziko paramendi dzakambodzingwa dzida kutadzoka zvova kutira muzita iroro zvakare asi ku 2023 ndine pfungwa yekuti dai vachamisa vakatsvaga zita tsva kuitira kuti zvabuda mu 2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudanganyika kwepfungwa nekugadzwa kwezvinhu munyika zita tsva rikange riripo risinei nechokuita neMDC mavaira iwayo pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa 2023 maonero angu
vamaguhu munoti nemaonero aDr Zembe
ipfungwa yakanaka handifunge kuti iri kunyanya kupesana nezvandiri kutaura nechikonzero chekuzvina ivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva asi iko zvinoizvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vaida ri kuna 2018 asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabyelections rekuti MTCA nekuda kwematarezvi hazvishandisi kunzoti kumeka kuti maMP hauina hacho nemacouncillors vari anda Nelson Chamisa vanhu vangu saka eidza ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbu kuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachiripeta pane vanhu vasina kuvhoterwa nevanhu
Dr Zembe ndo mubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana makansela anenge vahwina vari pasi peMDC Alliance vachitorwa navamonzo
chamisa neboka ravo nyonga-nyonga iyo ikatangwa nezanupf vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona zvose izvi zviri kudanganyisa utongi hwejekerere zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu
vamaguhu tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga sei matara achizoshandura izvozvo kana zeki yakambotambira
ndosaka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti abva ipai mutongo wakati nyika inoita dambudziko ndofunga ndo problem iri muzimbabwe kuti makotsi edu haasiri independent
Dr Zembe, takaona kuti kune rimwe bato rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzeki zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzora
pamabyelection apa handioni vachikwaradzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi kusharwa navanhu saka zvose zvingangoitika iko zvinoizvi hazvingazviitiki hazvo asi zvinenge zvava zuro kana tatarisana na 2023 chaiyo pachayo
ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party Dr Urayai Zembe vari parunhare muHarare nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare nestudio 7 muchirongwa chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika musouth africa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com ini ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 20 2022 ngumphathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asicapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile. Ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Ngisethula umbiko wakhe oqakathekile izolo okufikisa umnyaka esesikhundleni. UMongameli Joe Biden welomelika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane olwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka ko-1970 usiyafika o-1990 uZex Manata wacula ingoma ehaya eqembile nguqo ile-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lanxa inani lababanjwa le-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekubulawayo.
Yatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalitshumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amane 411 bahlolwa bafumanwa belegciwane leli. Udokotela Wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asicapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamask, sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wena engamamask.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula amakhulu amabili lamatshumi amabili enkulungwane 227,552, wasila abedlula amakhulu amabili lalitshumi enkulungwane 210,675, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,276. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye lamakhulu ayisithupha 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakoBulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba i-TB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini. Olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa komkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya lokuthi uziyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza banakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo kuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe ade elo idede nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation leyo izasiza abantu abakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha. Njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okunenani eliphezulu kwizwekazi le-Africa elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 ngikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphi. Kubikwa kukuningi uMakhuphi asebenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDC uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphi ungahambelani lokumele kwenziwe umuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Khuphi kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipan Pugeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zizathu ezilengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le-constitution lalokho kumele bakwenze lalokho kumele bangakwenzi. Ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basangama-members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo e-parliament. kusiya pambili kuzamele babe nga pambame pambili kuka Abita General onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee.
Umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba inganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo. Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kamakhubhe, utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla leli.
Udokotela uKhubhe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela Khubhe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa-ke into engayitsho yikuthi uDouglas Monzora kalawo amandla okuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka-27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum. Ngokunjalo ngomthetho we-MDCT u-article 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama-resolution akhona aya-expire within 6 months. Ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident we-MDCT mhla ka-27 June 2021. Okwesibili, i-National Council ye-MDCT ya-expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014. Engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT. Okukhona yikuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama uMakhubhe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa.
Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khubhe, umsekeli kamongameli webandla le-MDCT, ubexoxa leStudio 7 eBulawayo. Umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ikhasini likaManatsa ukuba badane kakhulu ikuthiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo weGidi Jive Kwela Kwela Letsabatsaba. UManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile. Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona-ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukelwe umanyano we-North Atlantic Treaty Organization, NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lintathele zindaba yomsakazo we-Voice of America uthi
we've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
And my hope
remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Utele melika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunenye esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunenge kakhulu okunye kwangkhona ke izitshezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe athiyeneyo sizakwenza konke lokhu sizenzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia, uMnumzana Vladimir Putin, uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele Russia lifuna ukuhlasela ele Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle ngakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengise lokho efuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi kube le nkulumo ezithile. Mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busanimbi uSontini laye ohlala kwele Melika.
Uputin udlala intsoro yakhe kukhona angabe azakwenza eUkraine kodwa mbona ngalokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni kwelizwe leUkraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiwuGibbs Dube.
Umongameli Joe Biden weAmerica izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic, and has it, the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kamongameli Joe Biden weAmerica esethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Kulayitok lamhlanje uhlelo wasehlizweni kwamama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukuba namkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo khathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Le nkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MTC umnumzana Douglas Monzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaChamisa. UChamisa ngokwakhe usekubeke wacaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNjongamili Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Tifa Dube endaweni yelentatheli zindaba uSimbarashi Nembaware laye ohlaziya
izombusazwe unguye osungula lengxoxo.
Lakhinto othamisa abantu lesikhathi lisana lendaba yokuthi MDCT MDC Alliance kuba nako bazibaya lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banika ama-judges a-imbulashela. Umthethwandaba wathi hhayi MDC Alliance akusichema labo nje ukuthi wabo ihlanganiso ukuthi siya ekhethweni sizakusanda kata-umbrela. So lathola elihle othamisa kumbi iqembu elitsha bekhampeni ngalo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think nathola elihle elokuthi othamisa bethishane le nto yokuthi i-MDC Alliance MDC thiba niba nayo benze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue. Kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizabayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzadala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisekho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakubona ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe abaye bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebe ngagcina besenza amaphutha abe sezagcina esezakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ukugcineni bagcina bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamaviso. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngoba engathi kuzabe into ezosiza bona iphindisiza labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele i-MDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Yikho okutshiwo ngumfowethu Dube lapho ukuthi it was long overdue, bachitha isikhathi nendaba engasebenziyo. Simzwile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-bi-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okutsho ukuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo muntu futhi ini amavoti. So usho ukuthi-ke so isikhathi esincane ngoba bi-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene siyancintisa ukhetho lisithi hhayi thina si-MDC Alliance slash Chamisa acabanga ukuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe into eyenziwa kudala kwabunje iqembu laxa sikukhaya lakhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hhayi sekule qembu elitsha ngokuthiwa yi-Chamisa Chepe-Chete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini kuzasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-bi-election lawa nxa uChamisa ezandla ama-bi-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamemetheki endaweni eningi okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi bekazi ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitshi.
Naso Dube,
okwakathesi babungobo esikhathini lesi abakhangelane nazo ama-bi-elections ngibone ngathi lapho abakhangelele umphumela omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi umphumela omncane kulokhu abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhodabhode bakhankase babhode ibizwe babhode indawo lezi abazi kunayo ukuthi bayelelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokusho komfowethu Ntembo ukuthi ngaleso sikhathi bazazibeyelelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo zezangelizo labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namathongo.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi i-MDCT kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala kutshona umdala uTsvangirai. Okunye lokho sokukhona hayi ukuthi omunye lami sinkophapi. Indaba lesikhuluma ngayo ukuthi uChamisa e-MDC Alliance yasuka khonapho ekutshoneni kukaTsvangirai. Unfortunately ngeke apha aphendule uTsvangirai ethuneni azobambanisa iqembu lelo. UThokozani babezenje bengamfuni from the word go. Even ikhothi sithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu.
Akuyiphethe Dube, ulubona njani udaba lukamakhulu?
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endaweni yelentatheli zindaba uSimbarashi Nembaware layo ucubungula ezombusazwe. Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Victress Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwa Sithandekile emhlanga weStudio 7.
Wona awukho muhle. Angithi yabona ukuthi kuma-social media ziyakhulumela zonke le zinto. Abantu abaningi baye-TV. Yebo silaba abantu abathi hayi thina vele kudala sikhe egula, ayikho into engayenzeka. Loba thina besibophi basixosa vele thina dala siphila la. Kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye. Omama balazi izibindi ezindala. Omama masicabanga ucabanga ukuthi abanye bethu bala bantwana. Masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje uma kungenzeka.
Okusenzeka
sikabona izenophobia ka 2018 abanga ukuthi uyayikhumbula bekungabantu akade bephuma nje bekanga bishaya abantu bokuyika shisa abantu bokuyika kodwa yokungangenanga kwaze kwangena emsebenzini lapho sesibona khona manje amabandla ama-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokuyika into leyi siyibona ikusenzeka ema-trackini isiphumile manje ephathini singene ngaso ama-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijayileyo akula muntu ochayiwayo kodwa kufisa abantu
kwenzakalani abantu bengalahlekelwa imisebenzi lapho sikhanyathi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali
kuthiwa ngesilungu disaster in the making ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sibe sibuyela ekhaya kumbe noba singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantwa bethu labazali bethu esibasibuya basekhaya futhi bazobulawa yindlala singaze sisayela esouth africa nxa imisebenzi iselele kuyini esizakwenza singasasebenzi lathi khona pha sihleli sizodlala sibe ngani so yena le ndlela ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esila esouth africa izimuli zethu
lo mkhosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezimbokodo ubexoxa ecingweni losandekile mhlanga we Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo.